Opposite DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kutima kwa nisika kufandesu mchurungwa chedu chanasi. Ini, njini tanono kawande, njini mu Washington DC, ndi chiti ezi no iziri mchurungwa chanasi.
Maunera nda itende kutila hiya ibuleza utaisi kutura chingu. Nye kutikuni masanshinza ya puwa. Ilijara tika kutila hiya ilikula mba ijiita kutisha inu nda ilmahimu za ayu hiyo alambari alikula mba kaziwa.
Mutunga miriwe Amerika wa Joe Biden. Vanotemera zvimwe zvezvirango pa Russia.
Ito kwa de kune mukomana ane makore 17 asungwa nemapurisa ilo inoda kuplawayo kuchinza atuka mutungamiriri wenyika ndaenda kumapurisa because makore ake mashoma is not 18 years old.
Umwe mukomana wekuplawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika.
Tine dzimwe mhuri dzinorarama nenyaya nhamo angave maplayers makoach mareferees pashoni iripo but pane dzimwe mhuri dzinotorarama kuti ndiwo kubasa nhabvu but onai zvati zvese musango zvinonyadzisa izvi.
Sangano renhabvu reFIFA radzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa nezvezvimwe zvirango zvitsva zvakanangana neRussia zvichitevera kupinda kwayo nechisimba muUkraine vachiti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin ndivo muparanzongo uye vakasarudza vega hondo iyi vachiti nyika yavo icharemerwa yega nematano avo aya. VaBiden vakati zvirango zvitsva izvi zvakanangana nemabhanga eRussia vana muzvina bhizimisi vepamusoro pamwe nemapoka eunyanzvi hwepamusorosoro. Vakativo America nemadzisawira ayo vachavhara pfuma yemabhanga makuru mana emuRussia kudzika mitemo inorambidza kutengeswa kwezvigadzirwa zvemuRussia pamusoro pezvirango kune vemabhizimisi vepamusorosoro. VaBiden vakatiwo zvekare America ichawedzera mauto ari kuGermany kusimbisa NATO zvichitevera kupindwa kweUkraine uku. Mukuzeya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muColumbus mudunhu reOhio muno muAmerica vazvidzai ruzvidzo avo vanoti kunyange hazvo vaBiden vawedzera zvirango havaoni Russia ichidzora tsvimbo zvekuti ingamira kurwisa Ukraine.
Vawedzera masanctions kunyika yeRussia asi maonero andaita ndekuti Russia irikuratidza kuti haisi kutora tsvimbo nenyaya yekuti kune masanctions ayapuwa. Izvaratidza kuti Russia iri kuramba ichiita kuti zvainonda izvimaims ayo iyo aramba ariyo ari kuramba akatsiyiwa nokuti vakatozotanga kurwisa America yange yatotaura kuti tapa masanctions ipamba masanctions agari saka kuwedzera kana kusawedzera hondo iri kutonzira irambe ichienderera mberi.
Saka zvinozorevei matanho ose ari kutorwa neAmerica nedzimwe nyika dziri muNATO aya?
Chiyakaipa panyaya yehondo ndechekuti hondo inokonzera suffering yeindividual person ari murod bekause ndaona kuti kuUkraine hakusina kugatsika nezvinezvi sezvo Russia iri kureta ichibomba asi vari kufa haisi America vari kufa maordinary people who are on the streets. Saka ndoo kushata kwehondo ikoko zviri kutoreva kuti vanhu vachasafa wese. Ndaona hangu kuti hondo yekuUkraine iri kuafekta nyika dzakawanda kunyange umwe muno muAmerica tiri kuafekta. Peturu iri kukwira, mashares adzikira kunavo vanotengesa mashiza au atikira kuti alina zvakumira zvakanaka.
Yova Biden vazivisa kuti vachawedzera mauto yeAmerica achanga ari kuGermany. Zvingareva here kuti tingazoona America ichipinda kunobatsira vanhu vemuUkraine?
Ndavanzwa vaBiden vachitaura kuti ivo havasi kuzopita kuti mauto avo apinde kuUkraine, asi vari kuzobatsira avo venato kuti vavainge vave safeguards, kuzi vachivo vari kuda kubatsira vamwe vavo kuti vasaatakwa, kwete kuti ivo vanoda kuita kunonda hondo neUkraine kuti vanoisa masoja avo muUkraine. But you never know, zvinoitika ndezvekuti mapoliticians vane zvavanotaura kuti zvinoitika, zvimwe zvacho zvisingazoitika, but isu tichangomira toona kuti zvakamira sei.
Zvii zvingadzidzwa nehondo iyi varuzvidzo?
Hondo chinhu chakashata, hatiri kunyepera, because hondo inoita kuti upenyu hwemunhu hutambudzike. Asi zvatiri kuona zvekuitika kuUkraine, pamunhu wazvinzi kwaitika World War, ndokutanga kwazvo izvozvi, because America ine shamwari dzayo, iwo Russia ine shamwari dzayo. Saka shamwari dzeRussia hadzizari kuda shamwari yavo ichirwiswa, shamwari dzeAmerica padziri dzichirwiswawo, America inenge yauda kupindirawo. Saka ndopamunozvo kutanga kunoita World War. Saka tikungokumbisa kudai vanhu ava vaita sevazwisisana hondo iyi yarikedza kuenderera mberi.
Zvii zvingaitwawo neRussia kana yadawo kudzosera zviri kuitwa neAmerica?
Russia tatinoziva kuti panyaya dzenuclear inenge yakati simbei, uyezve shamwari dzavo dzana naNorth Korea dzinenge dzakati simbei pamanuclear weapons. Saka hazvina kunaka isungokumbira dai zvarekedza kuenderera mberi, because vanenge vakuda kutotesta nezvimwe zvombo zvisati zvashandiswa, kuti kutesta kwacho kune kushoresa vanhu vakawanda.
Tinoona kuti nyika yakaita seZimbabwe inodyidzana neRussia pamwe chete ichidyidzana zvakare neUkraine mukutengeserana. Hondo iyi inosiyawo papi nyika dzakaita seZimbabwe idzodzi?
Ya, hondo iyi inokwanisa kuafekta vana veZimbabwe, because tichitaura kudai so tinotoziva kuti kune vana veZimbabwe vari kuRussia, vamwe vakaenda kuchikoro kunodzidza, vamwe vakaenda kunotsvakawo mari neupenyu hwavo. Saka kana yahondo inenge ichiafekta Russia neZimbabwe inobva yazoafektwawo. Saka bhirokrati tinoti hondo chinhu chakashata. Saka tachikuti dai hondo iyi yarekedzera kuenda kuperi, vanhu vagara pasi vataurirana madialogue kana kungowirira nawo, kuzi vana veZimbabwe vanhu vari kushupi vagara vari kutambura izvinezvi, sokuti ikonomi yeZimbabwe haina kumira zvakanaka, kozoitai hondo imwe kunana Russia inozoafekta futi maZimbabwe. Tinoona zvisina kunaka.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vazvidzai ruzvidzo vari parunhare muColumbus, Ohio, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvirango zvatemerwa Russia izvi zvichabata vanhu veRussia zvikuru, asi vachiti zvirango izvi zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muAmerica, zvikuru mafuta ekufambisa dzimotikari. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvaitwa nehurumende yeAmerica nemadzisawira ayo zvichavhiringa zveupfumi hweRussia uye zvigoomeserawo vagari veRussia. Muzvinafundo Masocha vati vagari veAmerica zvichambovaomerawo, asi vachiti vaBiden vanogona kushandisa simba ravo kuti zvirango izvi zvisanyanya kubata vagari veAmerica.
Nyaya yezvirango zveupfumi ichanyanya kubata zvakanyanya upfumi hweRussia navanhu veRussia, nokuti zvaitwa navaBiden neshamwari dzavo dzokuEurope dziri muEuropean Union, vana France, vana Britain, vana Germany nedzimwe dzose dziri mumubato wenzaimo mude zvokupa zvirango zveupfumi, kutangira zvose zvose mabank, nokuti upfumi hwenyika ipi neipi zvahwo hwakabatwa namabhengi. Ndokunosvika mari ikoko ndokwadzinofambiswa kana nyika ichida kutenga zvinhu zviri kunze, kana ichitengesa zvinhu zvayo kunze, mari inopinda nomumabhengi. Saka zvaita hurumende yeAmerica neshamwari dzayo kupa masanctions, kuvhara mari inobva kunyika dzakaita seneAmerica kana Russia yanga ichitengesa zvinhu kuAmerica ichiisa mari ikoko kana kukwereta zvavharwa izvozvo. Zvinototi mamwe mabhengi okuRussia atoudza vanhu vavo makastoma avo kuti makadhi enyu amaaminawo mavhisa kadhi ayaya pamastakadhi ayaya haachazokwanisi kushanda kune dzimwe nyika, kana mamuchida kuita mabhizinesi enyu muchipodha zvinhu kune dzimwe nyika kana kutenga matiketi okuenda kunzendo dzenyu, makadhi iwayo haachashandi. Saka zvinobva zvabata mbira dzakondo ufumi kwenyika ye Russia zero zopambira zve pachirose nokuti Russia ine oil ine oil inotengesa Ukraine ine oil zvekare saka kurwisana kuri kuita nyika idzodzo kuita kuti oil iyoyo isakwanisa kufamba ichienda kunyika dzanga ichifamba tinoona kuti kuAmerica muno oil yacho yachokwira nhasi oil yakwira pachirose petrol nedizili kuAmerica zvatokwira zvichapambira zvese kusvika kuna ana Zimbabwe uko kungokwira kunoita petrol kukwira kunoita mitengo yezvese pamwe chete namafees avana vechikoro zvese zvichipambira pachirose ndopatasvika ipapapo America ichiramba ichiwedzera zvekare masanctions iwayo zvichienderera kuti Russia ichange ichiramba here ichirwisana ne Ukraine.
Kana takatarisa America nyaya dzeupfumi hweAmerica chichatanga kukanganisika chii pamusoro pezvirango izvi chichatanga kubata vagari vomuAmerica chii
chinotanga chaizvo chatotanga muAmerica kubata vagari vomuAmerica kukwira kwepetrol nedizili nokuti zvatokwira petrol nedizili izvozvi zvinozotevera zvitira mangwana riri kutevera ndeve kuti zvinhu zvinenge zviri muma mashopu zvese izvi zvichakwirawo mitengo yazvo ndomamiriya zvakatoita izvozvi izvi kuti ukaenda pamafili steshen kunana California unotaura kuti garo ngatova kuma $5 kuno kunana Ohio uno kuti akuona kuti garo ngatosvika kuma $3.50 uko tikatarisa paiva nepetro gore rapera tinoona nguva dzino tinoona kuti petro gore rapera nguva dzino yanga yakachipa kudarika petro yaite zvire zvekare tinoona kuti America dhora racho razvinunguswa chaizvo nokuda kwokutumirwa kwaitwa pamasoja anosvika 7000 kuregion yeukraine ikoko kuda America nokuti mari iyoyo yokutumira masoja iwayo yanga isipo saka inobva yazvinungusa dhora kuzvinungusa kwainoita dhora dhora raunenge wakabata iwe uri kuzimbabwe kana vari uri pasi pese ratozvinunguswavo harichakwanisi kutenga zvinhu zvavaidero richitenga nezuro ratova harisina simba
muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mumwe mukomana ane makore gumi nemanomwe wekuBulawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika. Gweta riri kumirira mukomana uyu vakovani Stole vekambani yemagweta yenguve Atenis iri kuBulawayo vanoti mukomana uyo vasina kudoma nezita sezvo asati asvitsa makore gumi nemanomwe akasungwa nezuro akambochengetedzwa nemapurisa vasati vamuisa mumaoko avo kuti vazoenda naye kudare nhasi. VaStole vanoti mukomana uyu akanetsana nemumwe murume akange akapfeka hembe yebato reZANU-PF. Mushure mekunetsana uku, wechidiki uyu akazoti kumunhu akanga akapfeka nhumbi yeZANU-PF, chibva pano uri kundibhowa nehembe yawakapfeka. Izvo zvakazoita kuti murume uyu aende kunomhanyara kumapurisa kuti mukomana uyu akange atuka mutungamiri wenyika. VaStole vanoti mutemo uyu unofanirwa kubviswa sezvo paine katsika kekuti unoshandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu kutaura vakasununguka. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Itokwadi une mukomana ane makore 17 asungwa nemapurisa eLaw and Order kuBulawayo kuchinzi atuka mutungamiri wenyika. Taenda kumapurisa because makore ake mashoma. He is not 18 years old. Saka azoreleaswa in my custody. Chaenda naye kucourt.
Ari kunzi atuka mutungamiri wenyika zvaita sei? Chii chaaitika?
Pane zvaari kutaura iye nezvataurwa naiye akamusunzisa. Iye ari kuti anomuziva complainant but vakatadza kuwirirana on something else that is unrelated to the offense. Ari kuti iye akazoti after some time iwewe usarambe uchitaura neni t-shirt yawakapfeka iyoyo inondibhowa achireva kuti t-shirt yeZANU-PF. Saka paakati ha inondibhowa ndisikuifarira uyo ndopaakabva aenda kumapurisa akati no uyo ataura achituka president.
Tichitarisa mutemo weZimbabwe kuti munhu asungwa achinzi atuka mutungamiri wenyika zvinenge zvaita sei, unobvumidza here mutemo kusungwa kwemunhu kuti atuka mutungamiri wenyika?
Kune mutemo wakadaro. Mutemo isusu tumuona kunge mwe mtemo unofara kubviswa because mtemo ya yekutika it has got a tendency of suppressing the freedom of speech mtemo yekudhara yana Smith yainga zvingatombofanira kuti tingana asi tingotaura kuti mutungamiri ari kutukwa achitukwa achitukwi kwei ko ukaona vanhu vachikutuka uri mutungamiri unofanira kuintrospectaka pane chiri kuitika
saka imi semagweta muri kutora matanho api apa
Atisatatora my instructions from our clients kuti tizive kuti tichaita sei but we definitely going to raise a constitutional issue but now mtemo iyi chekutanga ndechekuti munhu iyeye haangaende opinda mukoti chinotanga ndechekuti mapepa anogadzirwa nemapurisa oenda kuattorney general's office anokonfirma kuti this conduct can be prosecuted or not saka hatisatasvika kunyaya yekupinda mukoti tonyatsodhila nenyaya iyo
gweta vangovani stole vekambani yemagweta yenyuve attorneys iri mubulawayo vari parunhare mubulawayo makare najonga kandemiri westudio 7 Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu mazana matatu ane makumi manomwe nevasere 378 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe 5390 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe 234,967 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi mana nezvisere zvine mazana matatu ane makumi maviri nemapfumbamwe 4,347,329 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nemakumi masere nechimwe zvine makumi mana nevatanhatu 3,381,046 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru zana negumi nezvitatu zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevaviri 113,462 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday rinoti vashandi mune zveutano kusanganisa vana chiremba vakoti nedzimwe nyanzvi vakatangawo kuramwa mabasa nezuro vachiti havana mari yokuendesa kumabasa Chronicle rinoti gurukota rinoona nezvemari vamuturi nyuve vanoti Zimbabwe haisi kuzoshandisa dhora rekuAmerica kunyange hazvo uremu hwedhora reZimbabwe huchiramba huchidzika uye mitengo yezvinhu ichikwira Financial Gazette rinoti Zimbabwe National Roads Authority kana kuti Zinara iri pakati pehurukuro namabhanga ane chitsama kuti ikwerete mabhiriyoni mashanu emadhora kubva kumapazi ayo yakamirira nhaurirano nehurumende yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
mangwanana kanaka pastudio 7 nae vana vezimbabwe toita sei kuna kurisira chigumba nezanu pf toita sei nai nokuti ndio chiri kutungamirira futi maelection but kwende kwapera maelection apera hasati abudisa result yekuti vamunanga vakawina nechii chaizvo chaizvo kurungo babaika kare chino vawina nechakati vawina haana anza inowisisika sija rinobatika kuti unganzi vamunanga vawina nemapesenti chakati hapana ndo muzvinatembe zvefuti wakatarisana maelection a 2023 apa toita sei nemunhu vana kurisira chigumba kwau ukashaya wanyadzi kana kushaya warukudzwa hauna chimiro pano panyika izvo zvipo munofamba hamo unyadzi here vana vese vari kuchema vese vari kuchema nena newe kurisira chigumba nezanu pf yako usambotitaurira kuti kwai wakazvimiririra zeki yakazvimiririra izanu pf
makadii makadii ana mukoma wande nevamwe venyu ndoda kutaura pamusoro pemusangano wakaitwa musestande navachamisa. Totenda ruzhinji rweZimbabwe rwakuda shanduko zvisiri zvekumanikidzwa kana kuita sei. Munhu kuzvifungira ega ari kwaari kuti inini zvezana handichada 41 years dzawandisa takuda change munyika. Change ndeyatakuda. Ndinoti kuna Munangarwa. Dai vari mumwe munhu vachiregedza zvavo kunopa speech kumarari. Ngavatsvage mumwe munhu anonopa speech. Kwete ivo vanoswera vachitaura zvinhu zvisina kana nemusoro. Unototi nhaini munhu shuwa shuwa angataure kuti hanzi danasinganamate ndingadai ndaiti vanenge vavasunga vavape mapiritsi ose iwayo avanenge vachimwa ivo vana vechidika vari kukonzereswa nei kuita izvozvo zvemadrugs. Ndimimi Mamunangagwa muri kukonzeresa izvozvo. Vana hana mabasa, vane pedzisira vakuita zvinhu zvisina kana nemusoro pamusana pekuti havana chokuita. Saka havana dzimwe pfungwa dzimwe dzavanadzo kuti vodii vorarama sei. Saka ndo vari kukonzeresa kuti madrugs iwayo avepo. Vautaura zvisina musoro. Da achiregedza zvavo kuadresa because izwi ravo rinototirwadza, rinototibo. Hamene vanhu vanenge vachipururudza vari ikoko kuti vanenge vachipururudzira zvisina musoro izvozvo kuti zviita sei. Ini handina zvangu mazhinji. Ndinoti 2023 chanyisa muofisi ari kukuya kusteta vasingareva chinhu.
Vakadii vana Jonga kandimire nevamwe vese vashamarari. Ende vanhu ava zvavanoita vanhu veZANU PF vakava neveZeki vachoka. Inini zita rangu rakachinjiwa nzvimbo yandinovhotera ndobva ranyorwa kunzi ndofanira kuvhoterwa. Zita rangu ndobva ranyorwa zita rangu rakanaka nesenemu namba dzitupa dzakanyorwa zvakanaka asi ndobva ndanzi ndiri mukadzi, ndobva ndanzi gender female, ndobva ndanzi ndofanira kuvhotera kuBeitt Bridge. Asi manyoro akaita kuBeitt Bridge aivo vakabva vandinyora nehausi namba handizivi. Vakati Beitt Bridge dzibula vadzimu kwozoti mberi kwacho Midlands. Kureva kuti vari kutageta vamabony free ose kuti asavhota. Ndo ari kuvhiringidzwa kuti asavhota. Saka ndokwavanonge vachikangasa kunyora nzvimbo dzavanovhotera vachivabvisa. Saka vana vayo zvezvokwadi dai papo pada kuongororwa kuti Zeki isaita zvairi kuita nokuti pana mugabe asati afa hatina kubvira tazviona. Munhu waingorejista ka 1 uchitora chitupa waiti chero paano uchida kunovhota wange unoona zita rako ririko kuti zvavari kuiteko zvino. Haa vanhu vakaoma.
Haa takafara nerali yakaitiwa napresident Nelson Chamisa iyo. Zvinongooneka kuti ndiyo oga wamunhu anoda kuunganidza vanhu muZimbabwe vasina kubatirwa shamu. Vanhu vachienda vega vachienda vega kunonzwa mashoko apuresident wavo. Uye ndiani umwe puresident akambounganidza vanhu kuvanhu vakukwira mumuti sezvinoita puresident Chamisa? Vanhu vanosvaba kukwira mumuti vachiva pokugara vaenda vega vasina kubatirwa shamu. Saka tinongotenda dai Mwari vatichengetera puresident wedu iyo vasvika pakutonga nyika pasina zvanyiwa kuvavhiringa-vhiringa. Uye murodhi ndinovaziva kumana vezanu dai Mwari vagona kuvachengetedza murodhi umo varege kuvhiringwa murodhi umo. Tanzwa nekugara mudondo kusouth africa kutakasiya mhuri dzedu kuZimbabwe uko vachingoti kwai tiri kutonga pasina chinobuda 41 years vachizvanyirira vana. Ndichada zvese izvozvo. Gore rino vatiotouya kuzovhota gore rinouya tiriko kuZimbabwe ikoko.
Hongu kuma elections tinogona kuenda mushaya zvinhu zvamuri kutaura. Asi zvandinoona ndezvekuti timaorganization takazvimirira tegani kana timapato ito takazvimirira tegani sezana Zesley ana Zeki. Asi makada kunyatsozvitarisa itoto timapato itoto takaumbwa nevanhu vezano. Hakuna kwatinoenda as long vasina kuzvimirira vari vega because kana kunyatsotarisa timapato zvakafana nezvo netimakomishini tiriambiwa tiri kuisa vanhu vezano mukati. Saka vambofa vakati njira tsitsisa vana Zimbabwe vaii vanongoda kuguta kwavo zvese zvavanoita nekwavo. Tarisai muono kuti iwo kutaura kwaari kuita ndezvekuti hakuna zvakaitika kuzambia zvipi zvakaitika muno muZimbabwe. Wai achisimba nokutaura miromo iyoyo hongu ada kuti pasa kuti tipere simba kana through the power pane zvatinge tichiita. Asi nyaya iripo ndeyekuti vari kutonyatsa kuziva kuti timanhengeri tese timaorganization tese taita Zeki chichi ivo ndo varimo ndo vari kumauto ndo vari mese mese pane zvese zvinoitika muno Zimbabwe varipo vanhu vavezano. Saka ipapo ndokumbira kuti dai dzimwe nyika dzaaterera mashoko edu nokuchema kwedu vanzwawo vapindira My election it was safe like it was 1980 that end.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sangano rinotungamira nhabvu pasi rose reFIFA radzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rese. Michael Cariati anotipa nyaya iyi.
Tsamba yabva kumunyori mukuru weFIFA Mudzare Fatima Samora kuna vaJoseph Mamutse avo vakamiswa basa neSports and Recreation Commission. Inoti zvikwata zvese zvemuZimbabwe hazvichatenderwa kutamba neve kune dzimwe nyika kutanga nezuro manheru. Izvi zviri kureva kuti zvikwata zvevanhukadzi zvevechidiki pamwe nezvemuPSL hazvichakwikwidza makundano nedzimwe nyika. FIFA inoti yatora matanho aya nekutyorwa kwakaitwa mitemo yayo nebazi rehurumende reSports and Recreation Commission zvitevera kupindira kwayakaita zvekutungamirwa kwenhabvu. Tsamba yamudzvare Samoura iyi inoti vatambi vabati vepembe pamwe nevese vane chekuita nenhabvu muZimbabwe havasisina mukana wekuve nechekuita nenhabvu inotungamirwa neFIFA kana neCAF. Izvi zviri kureva zvekare kuchikwata chemaorias achichakwikwidza makundano eAFCON 2023 ayo arutanga mwedzi unotevera. Muzvare Samoura vanoti Zimbabwe haichawana rubatsiro rwemari inobva kuFIFA sezvanga zvichiitika makore apfuura. Asi sachigaro weSRC vaGerald Mlotshwa vati havasi kutaura nezvetsamba iyi nekuti havasati vaiona sezvo isina kunyorerwa kwavari. Aimbove munyori mukuru weCapes United vaWellington Chando vanoti zvaitika izvi zvinorwadza sezvo zvichikanganisa raramo yevanhu vakawanda.
Tine dzimwe mhuri dzinorarama nenyaya nhabvu, angave maplayers, macoach, mareferees. Pashoni iripo but pane dzimwe mhuri dzinotorarama kuti ndiwo kubasa nhabvu, but onai zvati zvese musango. Zvinonyadzisa izvi.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaPeter Mususa vanoti zvaitwa neFIFA izvi zvinopa Zimbabwe nguva yekugadzirisa zvanga zvisingafambe zvakanaka munhabvu yemunyika.
Zimbabwe yadzokera kumashure zvakanyanya munyaya dzenhabvu nokuda kweutungamiriro wanga uripo iwowo. Saka danho ratorwa neFIFA rekuti Zimbabwe imbomira, aiwa ndoona sekuti Sports Recreation Commission sezvo vakaita chidanho ichocho ngavangoramba vakadzipakata nezano ravo ravakaita irori.
Asi FIFA yapaZimbabwe matanho ainofanira kutora kuti idzoke munhabvu yepasi rese iyi. Inoti SRC inofanira kudzora pabasa bhodhi ravaFelton Kabambo pamwe navamamutse avo yakamisa basa. Tsamba iyi inoti zvekare SRC inofanira kunobvisa kumatare nyaya vari kupomera vakamambo nevamwe vavo yekuita basa renhabvu panguva iyo vaivi vakamiswa basa neSRC. FIFA inoti SRC yakatyora mimwe yemitemo yayo yekuti hurumende haifaniri kupindira zvekutungamirwa kwenhabvu. FIFA yakatora matanho aya mushure mekunge SRC yaramba kudzura bhodhi ravakamambo pabasa sezvaive yatara musi wa3 ndira. Vakamambo varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti ivo panguva ino matare havatenderi kutaura nezvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotemera zvimwe zvezvirango paRussia. Mumwe mukomana wekuBulawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika. sangano re FIFA radzinga Zimbabwe munavhu yepasi rese tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.